Chibiti chatatu ndodzose zungura ndodzose museve mucharidza zvisizungura museve mandinzo muchato mabhisa matanda munzeve sound remadhara dhara yedu haripere ndodzose zungura ndodzose museve 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 ndodzose saundi fanika magetsi saundi rinodiwa nemavhetsi saundi